Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 18 kubvumbi April 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Ndakutsikana kuti I've run my race, chandaikwanisa kuitawo ndakaita. But obviously semunhu hauzogoni zvese, and I believe kuti mumutano sendro mandinobva mune vamwe vanhu vane zvimwewo zvipo zvekuti vanokwanisa kutisimudzira dunhu redu.
Nengo mbiri dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kukwikwidza musarudzo dziri kuuya. Hurumende yakazivisa nezuro kuti tsaona yebhazi yakaitika kuChivhu injodzi yenyika yose kana kuti national disaster.
Tinoda kutenda ana baba, madzisekuru edu, ana Mujibha, ana Chimbwido vakawanika vachasumuka kuti vange vachinobata zvombo vachisunungura nyika ino yeZimbabwe.
Mushure memakore makumi mana nematatu, vamwe vanoti pazuva rakawanda Zimbabwe kuzvitonga kuzere hapana chokupemberera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vaviri veCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaInnocent Gonese naBemutare Central navaTrevor Saruaka veMutasa Central vanoti havasi kuzokwikwidza musarudzo dzegore rino kunyange hazvo vakange vadomwa munzvimbo dzavanomirira. VaGonese vanoti vanoda kuratidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti utungamiri hunogona kuchinja maoko zvakanaka pasina kurwisana. Vachitaura Studio 7 vasaru vakavo vanoti vamirira Mutasa Central kwemakore kubva mugore ra2008, naizvozvo vanoda kuti umwe apindewo pachinzvimbo ichi achipawo maonero matsva pane zvinodiwa nevagari venzvimbo iyi. Vasaru vaka vanoti vachashanda nesimba kuti mutungamiri weCCC vane from Chamisa vabudirire musarudzo pamwe chete nevari kukwidza kupinda muparamende nemumakanzuru.
Ndingadati ndizivise vateereri kuti it was not an impromptu decision. Haisi decision yandakaita last week. Decision yandakazoita way back in 2018. Ndichiti I was going to serve my last term. Chikonzero chingori chekuti I've been a member of parliament since 2008. Umaruzeva against ZANU PF tichimirira vanhu kumutasa central. Saka I find kuti it's a taxing job yekuti omi zvangu ndiri munhu wekuti kana ndaisa pfungwa dzangu pane chinhu ndinoita nemwoyo wese. So for the past 15 years ndanga ndichiatsa kuisa simba rangu rese, pfungwa dzangu dzese, zvandinofungidzawo ndogonawo ndaedza nemwoyo wese. Saka I think ndakutsikana kuti I've run my race, zvandaikwanisa kuitawo ndakaita. But obviously semunhu hauzogoni zvese, and I believe kuti mumutano sendro mandinobva mune vamwe vanhu vane zvimwewo zvipo zvekuti vanokwanisa kutisimudzira dunhu redu pandakasiyirirawo iyo vachititora kuenda kumberi.
Izvi zvingava nechokuita rechokuti muchada kuita zvematongero enyika kana kuti pane kusawirirana kana kuti pane zvimwe zvamusingafari nazvo zviri mubato renyu?
Kana zvachose, kana zvematongero enyika ndicharamba ndiriposi, because tofanira kuramba tichibatsirana kuti tibvise udzvanyiriro hwatakapiwa nezano PF. But chingoripo ndechekuti pane mikana yakasiyana-siyana yatofanira kuti tinge tichibata mabasa ekurwisa udzvanyiriri. Parliament ingori one of the many platforms dziri available. Saka in that platform ndinobelieva kuti ndakaitawo pandaikwanisa. Zvechandinonzwisisa ndechekuti Tanonoka, uchigara panzvimbo unotanga kupera, njere dzako dzinoita dzichiderera ukaramba ungori panzvimbo imwe chete. Saka ndinodayira kuti as a member of parliament, chokwadi chokwadi. Ndifunde ndine mamwe zvimwe zvandichakwanisa kunge ndandichaita fora zvandakatadza kuita mu 15 years anandiri MP. Zvee ndachifungidzira kuti mukana wekuti vanhu vaonewo kuti zviri nyore zvinokwanisika kuti masimba abve kune umwe munhu achienda kune umwe munhu murunyararo mukuwirirana mukusenza pamwe chete. Saka the transition yatiri kuita kumutasa central, it will not threaten the city. Kuti city iweza anowangapembera kuti ah wakuwana city. City haiendi kuzano PF. Richaramba riri kutriple C.
Vanhu vari munharaunda yenyu nevamwe vomubato renyu vakuru vomubato menyu vari kuzvitora sei, vari kuzvitambira sei?
Handingati vazhinji vari kungoshamisika nekuti zvinhu zvisina kujairika mupolitics dzemuafrica nedzemuzimbabwe kuti munhu pasina mutisva abve pachigaro. Vazhinji vajaira zvekubatirwa matemo, zvekunzerwa makireni kuti vabve pachigaro. Asi handina kuona zviri zvinhu zvekuti tingaramba tichingoita tsika iyoyo sevanhu vemuzimbabwe kuti munhu abve pachigaro ngaamhanyiswe kana kuti ngaabve nekuti vanhu havachamudi. Zvinofanirwa kukwanisika kuti vanhu muchiri kuwirirana motoonekana zvakanaka ndoo kuti murambe muchishandidzana kuenda kumberi. Saka inini ndiri available to support vari kuuya wacho so that tienderere mberi nebasa rekusimudzira Zimbabwe. Hapana wandakaita dhaka naye kana vandiri kukurwisana naye wekuti ndinganzi ndaka izvozvo zvingazvinyatsobuda mupfungwa dzevanhu. Zvinhu izvi ndakatozviita nekuti idecision yandakaita pacho zvangu kuti I've saved enough and I also believe kuti I'm not the only one from Mutasa Central are capable of representing one from Mutasa Central.
Saka iko zvino matarisana neva sarwaka zvii zvamaroga kuti mutandarise pari zvino?
Awa, the struggle continue. Tinenge tichirongobatsirana, handi tatarisana nesarudzo dzegore rineri. Saka idzodzo sarudzo idzodzo titori mushishi yekugadzirira kuti timeke sure kuti tinokunda zvine mutsindo. Zimbabwe must move on. Zvazvo tanga takabatwa tisingafambi kuenda kumberi for many years. Saka this is the year we must deliver change to everyone. Saka tisashanda zvakasimba so that the yellow movement it take over. Azani yakaitawo payo, yakaitawo payo hatingashori, but Zimbabwe deserves better. So I believe kuti tichabatsirana nevanhu vese vemuZimbabwe to vote for change. Tise vachamisa pachigaro nema MPs avo ese nemakanzeras ese anenge aripo so that tiwanewo nyika inoraramika upenyu huri nomo.
Vanomirira Mutasa Central muparamende vari nhengo yetriple C vaTrevor Sarwaka vari parunhare kwaMutasa kuCentral neStudio 7. Hurumende yakazivisa nezuro kuti tsaona yebhazi yakaitika kuchivhu injodzi yenyika yose kana kuti national disaster. Izvi zvinotevera tsaona yebhazi reTimbum yakaitika mumugwagwa unobva muchivhu chienda kwaMurambinda pakafa vanhu gumi nevaviri. Nezuro gurukota rezvekutaurwa kwezvinhu vaFelix Mona nevamwe vakuru mubazi ravo vakashanyira nzvimbo yakaitikira tsaona iyi ndokushanyiravo vakakuvara vari muchipatara chechivhu vachinyaradzawo mhuri dzakarasikirwa. Vachitaura nevatori venhau kuchivhu vamhona vakati hurumende ichatora matanho ekuona kuti vatyairi vatevedzera mitemo yemimigwagwa. Evans Zininga abata mukuru wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath kuti tinzwe maonero avo.
Zvinamutirira zvakanaka. Tirikufunga kuti vatyairi veda vanenge tirikufungidzira kuti vanenge vari kutora zvevedhaka zvakare havakuwa nanguva yekunyatsozorora vamwe vacho nekuti tichiona kutsaona zvekuwanda zvikuru mumigwagwa yeZimbabwe tichitarisa zvikonzero zvekuti nhambo kuda kwekuti migwagwa haisi nyatsogadzirwa zvakanakisisa zvinoenderana nemota dzaapo mugwagwa iyi. Uye zvakare chimwe chatiri kuona, tiri kunyanyoona kuti corruption inenge iri kunyanyowanda munga kuti uri dzimwe motikari dzitakura vanhu mugwagwa umu tikuona kunge dzisina zvakakwana zvakare zvinovatendera kunge vari pamugwagwa. Ivo vatyairi vacho havasi kumboongororwa kuti avakurwara here kana kuti vane zvimwe zvirwere zvavainazvo kana kuti vamwadoro kunyika dzakabudirira tinoona muchaina achimbotanga ambotestwa kuti haana kumwadoro here obva anzi haarai obva kuhabhazi zvinotakura vanhu vakawanda.
Ko mapurisa emuZimbabwe anenge aripi izvi zvese zvichiitika izvi?
Mapurisa edu hatichaona vanhu vane mamichina yekuinoera kumhanya kwavanenge vakunge kuchiita vatyairi pamugwagwa, uye zvakare hapana mapurisa anotarisa kuti munhu atora doro zvakadii pamugwagwa apa.
Tinonzwawo kuti kune veVID vanofanirwa kunge vachitarisa iwo mabhazi nedzimotokari dzinofamba kuti dzine zvakakwana here, vari kuitawo basa ravo nemazvo here?
Tikuona kuti VID inenge isinawo zvikwanisiro zvakakwana zvekuita basawo pamugwagwa ipapapa. Tinoonawo kuti zvinhu zviri kuchinja chinja, tinotongoona kuti vane zvinhu zvekare kare, mota dzekare kare dzingafambirani ne kumhanya kuri kuita mota dzaiye zvino zvekutandisa zvacho zvinhu zvishoma kunyanyawo. Zvakare kumapurisa vacho makurisa mota chaidzo chaidzo kuti vange vachironda vanhu pamugwagwa apa, dzinonguva toti mahighway patrol hapana.
Zvinofanira kuti zviitwe kuti matambudziko iwaya etsaona dziri kuwanda idzi apere ndezvipi?
Zvinhu zvatikuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti matambudziko apera kuwanisa zvemitemo zvakakwanira zvekushandisa zvakafanana nemotikari dzekuronda pamugwagwa, nyaya yekutaono mishina yezvimwe zvino yakafanana nemabrekilizers nemaspeed nekukurudzira kuti varidzi vedzimotikari kana kuti anamuchina bhizinesi vemabhazi vaitewo maspeed limiters pamotikari dzavo.
Mukuru wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vati parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano reCenter for African Studies rakabatana neAfrica Caucus neAfrica Police Journal nhasi ichipiri richatambira gurukota reZimbabwe rinoona nezvevechidiki nemitambo amai Kesty Coventry panenge pachipembererwa zuva rokuzvitonga kuzere kweZimbabwe. Vadzidzi vese vepaHarvard University vakakokwa kuti vauye, asi kumusha varayiridzi vari kuchema nerekuti chero hazvo nyika yakawana kuzvitonga kuzere mugore ra1980 havana chokucherechedza nhasi mukupembererwa kwezuva iri. Evans Zininga zvakare abata munyori mukuru wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tunze maonero avo.
Tinoda kutenda zvikuru vose vakawana zvakafanira munguva yehondo kusumbuka kuti vanorwisa hurumende. Hurumende yevapambe pfumi yakanga yapamba nyika ino, hurumende iyo yanga yashungurudza vanhu veganda redu restema rino. Saka tinoda kutenda ana baba, madzisekuru edu, ana mujibha, ana chimbwido vakawanika vachasumuka kuti vange vachinobata zvombo vachisunungura nyika ino yeZimbabwe.
Nhasi Zimbabwe yasvitsa makore makumi mana nematatu 43 ichizvitonga. Mungati yave papi senyika?
Tichafanira kunge tichizvibvunza pamwe chete mumwe nemumwe kuti donzo iro rakaisira magamba mazhinji nguva yehondo, donzo rakasumukira madzisekuru, madzikoma, madzibaba edu achienda kunorwira rusununguko, ndiyo here ratiri panguva ino? Ndizvo here zvavairwira zvatiri kuwanika tichisangana nazvo mukurarama kwedu zuva nezuva?
Iyo dzidzo yemuZimbabwe imire sei pari zvino tichitarisa kuti makore awanda iri mukuzvitonga? Mungatiwo kudii?
Iko zvino tichitarisa dzidzo yedu yaondomoka iri kuenda kumawere, yava dzidzo yekuti vapfumi ndo vari kukwanisa kuwana dzidzo kwayo, varombo vari kudivi kwavo wega havasi kuwana dzidzo kwavo. Totarisa zvekare nyaya yemihoro yevashandi. Mihoro yevashandi, vari kurarama nguva yakaoma, tingangoti tiri panguva nhapwa hokuti muhoro yatiri kuwana haisi kukwanisa kunge ichakwanisa kunge ichitoraramisa mhuri chaidzo. Totarisa upfumi hwenyika huri kuwanikwa newashomanini. Totarisa kune nyaya dzitokisika padandemutande dziri kupisa saizvo zvizvi dzakafanana nedze God Mafia idzo dzinoonekwa kuti vanhu washomanini chaiyo chaiyo vari kuwanika vachange vachiona mwongo weupfumi hwenyika uno hunobva kumaresources zvakafanana nagoridhe. Asi vanhu vachitambura muzvipatara zvisina mushonga, muzvipatara zvisina mishini yekutoningina yekenza chaiyo chaiyo.
Mashoko enyu kuzvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pekucherechedzwa kwezuva irori reIndependence ndeyekutiwo kudii?
Tichitarisa wakafira rusununguko rwenyika inoyi nepatasvika muzuvara nhasi nematambudziko etiri kusangana nawo, tava nechitsvambe kumwe neumwe muZimbabweni hatinoti chizvarwa cheZimbabwe kuti todini nenyika ino kuti tizoti tasvika pakuwana zvishuviro zvedu rwerusununguko chairwo chairwo runova rwakafirwa nehama dzedu, runova rwakafirwa kuti nyika ino isununguke. Tinoona tatarisana nesarudzo, zvinochava chisambe kuti mumwe nemumwe rava nguva yekuti anga achisowo izwi rake pakuti nyika ino anga achiona kuti inoenda sei, inofamba sei, ichienda kupi. Izvi zvinokwanisa kuisa izwi redu chete ndokunge tichinge tasumuka tichinovhota.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita sekuti havachadi zvokupa vana vechikoro dzidzo yepachena, vachiti vana vemhuri dzinotambura uye vana vane hurema ndivo voga vachabatsirwa. VaMnangagwa vanonzi vakataura izvi kuvana vechikoro kuMount Darwin. MuNewsday makare, mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vapomerwazve imwe mhosva yekukonzera mhirizhonga, vatsigiri vavo vachiti iyi ndeimwe nzira yekuti hurumende irambe yakavharira vaSikala mujeri umo vagara kwemwedzi inopfuura gumi. MuNewZimbabwe.com, mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti gwaro revavhoti kana kuti voters vavo ndiro rine basa guru mukuitwa kwesarudzo dzakachena. VaChamisa vanoshora Zimbabwe Electoral Commission mukuramba kwayo kuti gwaro iri rionekwe neveruzhinji. MuZimLife.com, mapurisa anonzi abudisa gwaro rekusungwa kwemwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, Bellarmine Chatunga Mugabe, achipomerwa mhosva yokusauya kudare kwaaitarisirwa maererano nenyaya yokupwanya motikari yavakazembe kazembe nekurova mutyairi wayo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwanani akanaka pano paStudio 7. Nokumhorosai vashamarari mose veStudio 7. Avo vanoda kumiririra mbavha ava vanoiva madhuku avo. Vanoda kumiririra mbavha vamadhuku kuva nepati yavanoda kuvhotegwa. Handiti zvinoreva kuti vakangoendewo pachigaro vanenge vachiba nembavha idzodzi. Izvi zvivakatopromisiwa mari yakawanda chaizvo yokubiwa iyoyi nembavha vakaitimiririri. Munoona kuti madhuku uyu haana kurongeka mamunhu anei madhuku. Ndaachida kutomuvhoteravo. Akana vamadhuku garai zvenyu, chiitai zvemari dzakabiwa idzodzo mupihwe uku kumavhotsi uku kuwana anokuvhoterai anenge asina kumbohwa nezvekuipa kwenyu. Makaipa zvikuru kudarika zvinhu zvese.
Kunaiva Dagras Munzora, kwoimimi zvamuri kuti muri da kukwidza kuva kuita purezidendi, kumabielection enyu muri kuita riniko? Maprimary election enyu muri kuita riniko enyu? Muri kumaita rini? Vamwe vese vakaita ZANUPF neCCC vakaita. Kwenyu muri kuita riniko enyu? Zvamuri kungodzinganisana nokuti kwai muri kuda kunogadzisa, muri kuda kumaisa nyaya yako yedimination ripoti kuhigh court. Matumwa futi neZANUPF kuti mumise ma election sire tichitambura tichibigwa gold one mwe muri kudya futi gold mari ya gold iyo inesena namunangagwa aa munjora ndoda kudza chakachengedza ndochakatanga ma election asikuzorega kuitwa muzimbabwe kana zvo zvamuri kufungidzira izvozvo hakuna ma election akuregadza kuitwa muzimbabwe tikutoda kutovota isu hatisida kutombomira zvenyu zvamuri kuita izvo munjora izvo senai nazvo izvo imwe hamuna kana munhu one anokudai vamunjora hakuna kana munhu one anokudai makatengwa nezanu pf imi pamunzvora saka garai kuzanu pf kwenyuko vamuri kufururana namunangagwa izvo muchipa gold mari yenyika yemacitizens ndezvenyu izvo imi ndimunobvumirwa kuistereke kuti muende kuhigh court musina kana maporisa anokuteverai musina kana anokurambidzai kana maporisa kuna kana maporisa kana one ari kumira ari kuti musaenda ari kurovai hakuna ndimunobvumirwa tripusikati izvozvo zviende kuhaikoti inganomupinda mumahaikoti inobvumirwa nani iyi munana vamadhuku muchivhara humpa taneta nezvamuri kuita namhonzora imunana madhuku venyuava taneta hatichadi
makadi ana njonga randimire ana mukoma hwande ndiri kunyanya kuchema zvakanyanya nezvavamadhuku amadhuku vatifungirei vana vezimbabwe tosvika kupi tichigara musango vachingosapota mbavha vanotaura kuti vari kumirira Hubert Angel pakuita sei kuratidza kuti ivo imwe mbavha futi ava vamadhuku tinyareiwo takuenda mumavhotsu chero tichingoziva kwatakananga ngaapinde ake mukomana ngaapinde
masikera siko pastudio 7 apo tinokutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi ndoitwa achihera mubvunzo wangu uri pakuti tingatarisire seiko sarudzo dzakachena kuzeki kwaiswa mwana wakembo muhadhi mwana wavice president waiswa kuzeki shuwa kuonzi kunobuda chisvino ipapo dai pagadzirisika ipapo dai zeki zvayo yangonzi munhu wese ari kukwikwidza papuresident achibvisa vanhu vake woita zeki nekuti zeki isarudzwa napuresidendi toti Joshua pachabuda chisvino
ini ndoda kunyanya kutaura maringe neuyo uyo vamunoti zvanzi madhuku love more madhuku unova mutungamiriri wenyika here nehunzi love more madhuku unoda kutungamirira nyika ine yezimbabwe here kana kuti unongovawo munhu uri kutsvaka mari nenzira dzaakaonawo ndiwo nzira dzingakwanisa kumuraramisa nemhuri yake dzekukunyepa kuti unoda kuita zvamatongerwo enyika kana achimiririra mbavha dzinomira nyika achiti iloya uloya hwake hunobatsirei hunotsigira kuti munhu unobira nyika wakanaka here iye achida kuzotungamirira nyika inezimbabwe unotiona zviri zvinhu zvakanaka zviri kutoitwa naana Hubert Angels unotiona zviri zvinhu zvakanaka zviri kuitwa naana Munangagwa naana Akisiriya vakadzi vavo nemhuri dzavo dzavari kurarama nadzo vachitora pfuma yenyika kutengesa kudubai iye kuti havana mhosva kubudikidza nekuti iye wakaona chimhedu chedhaimondi kana chegoldi riri kubudiswa munyika inii ngaatinyare murume we ngaatinyare tiri vana vezimbabwe tiri kurwadziwa tiri kutambudzira munyika inii mumuudze kune vanomuona kana iye akateerera ngaazvizive kuti aiwa vana vezimbabwe tiri kuti kwete no kwaari ngaasiyane nebasa rekuda kungoita sekuti munhu unoziva kana munhu munongomunyepera kuti muzvina fundo haana chaakafunda munhu wakafunda haaiti zvinhu zvakapusa
atanga ari makuerere pamandaro inaka vazhinji vachinopemberera hondo yakarwiwa nerusununguko asi rusununguko runova ruri kufarwa nevashomashoma munyika yemuzimbabwe ruzhinji rwezimbabwe 95% ichidya nhoko dzezvironda zvamuri mimandaro wenu mozonomhanya muchinovhota kunovhotera sanpf nenyaya yekuti maunzirwa dynamos nehighlanders kuti itambe mugraundi repamandaro ini hai zvinorwadza mufunge zvinorwadza
muno muzimbabwe mwaoma muno muzimbabwe zvinhu zvaoma vana vezimbabwe ngatingwarei zimbabwe yaoma ngatibvisei vanhu avo pazvigaro vabve nekuti tatambura munyika munomu iyo zvishuga yaamu$2.55 zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka vana vemuzimbabwe ngationei kuti todini nditrust mahembe muharare
idzoko dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 0818465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti richange richiratidzira pamusinda weZimbabwe muWashington DC vachishora uori hunonzi huri kuitika munyika zvikuru maererano nezvicherwa. Nengo yebato iri vaDavid Siyampondo vanoti bato ravo rakarwadziwa nezvakabudiswa munepfenyuro yeAl Jazeera iyo yakaratidza uori hunotyisa huri kuitwa munyika maererano nekubiwa kwegoridhe. VaSiyampondo vanoti nhengo dzebato ravo dzinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muno muAmerica dzichange dzichisangana muguta reWashington DC dzigozoenda kunosiya gwaro rekunyunyuta kumuzinda weBritain neweUnited Arab Emirates sezvo nyika mbiri idzi dziri kudomwa mufirimu reAl Jazeera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mushanganyahuye weStudio 7 navaSiyampondo nezvenyaya iyi.
Nemusi wechishanu 21 kubvumbi kana kuti 21 April nenguva dza 10 mangwanani tichange tine kuratidzira kwatichaita pamuzinda weZimbabwe muno munyika yeUnited States of America uko kwatiri kukurudzira uye nokukoka zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti handei tinosangana ikoko tinopa kutsutsumwa kwedu uye tinoratidzira.
Sei maona zvakakodzera kuti muwanikwe imi muchiratidzira nemusi wechishanu? Muchange muri kuratidzira makanangana nezvipi?
Kuratidzira kwedu uku kuri kuuya nepamusana pezvakabuda mutsvakiridzo kana kuti mudocumentary reAl Jazeera riyarainza Gold Mafia ranga rine zvikamu kana kuti maepisodes anokwana kuita mana 4 and iwaye akaburitsa mubirwo kana kuti kupambwa kuri kuitwa upfumi hwenyika kunyanya zvicherwa zvegold zvichibuda kuenda kunana naDubai uko zvinova izvo zvisingazodzoke zvichibenefita nyika. Saka tiri kuda kuti isusu tiendeko kuembassy tinoratidzira tinoudza hurumende kana kuti utungamiriri weZimbabwe wazodzoka waita makororo kuti aiwa bodo. Isusu tinoda kuti zvicherwa zvenyika zvinge zvichishandiswa uye zvichitorwa zviri pamurao zvinge zvinokwanisa zvekare kubenefita veruzhinji uye nyika yese tenderere.
Munoona kuratidzira uku kuchizobatsira here uyezve pane zvimwe zvamuchange muri kuita here makanangana nedzimwe nyika dzakadomwa mudocumentary iri reGold Mafia reAl Jazeera?
Kuratidzira uku tichakuita nenguva dza10 uye tichatora mukana zvekare wokuti tiende kune mamwe maembassies akaita seUK uye kuUAE uko kune dzimwe nyika zvekare dzakadomwa kuti zvine chokuita nokubiwa kana tokupambwa kuri kuitwa zvicherwa zvedu. Saka naizvozvo tinoda kukumbira uye tinoda kuti vana vese veZimbabwe vari munyika yeAmerica tiende kotinotsutsumwa tinonotaura zvichemo zvedu kuti zvigadziriswe uye maresources edu kana kuti upfumi hwenyika huregedze kuparadzwa.
Avo vange vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaDavid Siyampondo vachitaura vari parunhare naMarvelous Mushanganyahuye vari kuNorth Dakota muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo mbiri dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzokwikwidza musarudzo dziri kuuya. Hurumende yakazivisa nezuro kuti tsaona yebhazi yakaitika kuchivhu injodzi yenyika yose kana kuti national disaster. Vamwe vanoti pazuva rakawana Zimbabwe kuzvitonga kusere hapana chekupemberera mushure memakore makumi mana nematatu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Ndebele.